ino kuchingamidza ino mufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti ino emisoro yenhau dzanhasi chitatu ndira 24/2018 mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vari kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland vanoti avawirirane nehuwandu hwevanhu vanonzi vakafa munguva yegukura hundi vachitiwo hurumende yavo yakapasisa mutemo wakanangana nokugadzirisa nyaya yegukura hundi. MDC Yoronga Munamato uchaitwa nechishanu paHarvest House wekunamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Vari mumabhizinisi madiki vokurudzirwa kuti vawane ruzivo rwakakwana mukufambisa mabhizinesi avo nenzira yakanaka sezvo mabhizinesi aya achibatsira zvikuru mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Mutumbi wevambove mubati wehomwe muMDCT vaRoy Bennett pamwe nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica svondo rapera yotarisirwa kusvika muZambia svondo rinouya uko vange vachiita mabasa ekurima. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutaura nezvekodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panumber inoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 6080 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.